Manera kana kamuri yeZimbabwe ino iStudio 7
tichitefenyura tiri muWashington DC Lingali chona njani Zimbabwe omuhle le yiStudio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe
sisakaza sise Washington DC
Manero akanaka vatereri tinosangana zvakare manero anasi uri musi wechishanu mbudzi 25/2023 makatirira ku Studio 7 nepenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa ne Studio 7 iri muWashington DC Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi Ini ndini Blessing Zulu ndiri muWashington DC nchiti ezvinoizviri muchirongwa chedu chanhasi Zimbabwe nhasi yabatana nedzimwe nyika mukucherechedza kutanga kwemazuva gumi nematanhatu ekudzivirira mhirizhonga ine chekuita nekuti uri munhukadzi here kana kuti munhurume Mutungamiri weCitizens Coalition for Change vaNelson Chamisa votaura nezvenyaya yekuti bato ravo harina utungamiri hwakajeka Senegal yovenyika yekutanga muAfrica kukunda kumakwikwi eFIFA World Cup 2022 ari kuitirwa kuQatar. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi dzichiva kwamuri tichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Zimbabwe nhasi yabatana nedzimwe nyika mukucherechedza kutanga kwemazuva gumi nematanhatu ekudzivirira mhirizhonga ine chekuita nekuti uri munhukadzi here kana kuti munhurume asi vakawanda munyika vari kuchema-chema nekushungurudzwa kwevana vasati vabva zera vachiitiswa zvepabonde Rutendo Mawere anotipa nyaya inotevera
Hurumende nemao masangano anoshanda kupedza mhirizhonga iyi vati zvinoshungurudza kuti mazuva gumi nematanhatu ari kucherechedzwa aya nyaya dzekushungurudzwa kwevana vasati vabva zera pabonde dziri kuwedzera vachitaura vari kuparamba pfungwe uko kwaparurwa kucherechedzwa kwemazuva aya munyori mukuru mubazi rinoona nezvemadzimai vaMoses Mike vati mhirizhonga inofanirwa kupera mudzimba
tiri tese mhuri yeZimbabwe ngatiishandei takabatana tichiindirira mberi tichiti pasi nemhirizhonga pasi nekurodza vana vachiri vechidiki pasi nekushungurudzana mudzimba
bazi iri rinotiwo kushungurudzwa kwevana vadiki pamwe nemhirizhonga yemudzimba kuri kuramba kuchienderera mberi asi vachiti hurumende kuburikidza nemutungamiriri wenyika vaEmerson Mnangagwa yakazvipira kupedza dambudziko iri
inawani mukuru wedu wenyika His Excellency the President of the Republic of Zimbabwe Comrade ED Mnangagwa vakasaina gwaro rekuti tinge tichipedza nyaya dzatiri kutaura idzi nyaya dzemhirizhonga kuti ngadzipere muno muZimbabwe saka zvino iwewe neni tinosaririra sei kumashure
vachitaurawo nevatori venhau muHarare nhasi sachigaro wekomishini inoona nezvekuenzaniswa kwemikana pakati pevanhukadzi nevanhurume kana kuti gender commission amai Margaret Mukahana naSangarwe vati dambudziko remhirizhonga iri rakakomba munyika uye rinofanirwa kupedzwa
tiri kuona kuti vazhinji tikatarisa imindimo vatori venhau Munenge muchingobuda zuva nezuva hapana nhau dzinobuda pasina aidha munhu auraiwa mukadzi auraiwa kana kuti vana vauraiwa saka gender based violence yakatonyanya kupararira munyika
Commission yazivisawo zvakabuda mutsvagiridzo yavakaita yavaiongorora nyaya dzekuroorwa kwevanasikana vasati vabva zera amai Mukahana navati zvinotevera ndozvezvimwe zvezvikonzero zvavati zviri kuita kuti vanasikana varoorwe vasati vabva zera
nyaya dzematsika nemagariro ekuti vana vanogona kuripiswa ngozi mwanasikana uyezve zvemakereke izvi kune makereke anotendera kuti vana varodzwe vachiri vadiki
komishini yati iri kuongororawo nyaya yekushungurudzwa kwemadzimai iri kupomerwa mukuru wePhD Ministries vaWalter Magaya uye inoti kune mao madzimai akatouya kuzomhanara vamagaya vari kuramba mosva iyi Sangano rinoona nezvekuenzaniswa kwemikana kwevatori venhau, Regender and Media Connect, ratiwo zvakakosha kuti apo vanhu vari kucherechedza mazuva aya varangarirewo kupedza mhirizhonga kuvatori venhau vechidzimai.
Zvokuti seGMC mhando nemhando ipi yemhirizhonga hatiikurudzire kuti isanganikwe nevatori venhau vechikadzi ava, nokuti ivowo vanoda kushandawo munzvimbo yakasununguka.
Hurumende ine vavariro yekuti panozosvika gore ra2030 inenge yapedza dambudziko rekuroorwa kwevanasikana vasati vabva zera. Mazuva aya anotanga kucherechedzwa nhasi kusvika musi wa10 zvita. Dingindira regore rino riri kuti upenyu hwese hwakakosha, nekudaro dambudziko remhirizhonga rinofanirwa kupedzwa, kana kuti All Lives Matter and Gender Based Violence. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Rutendo Mawere.
Mutungamiri webato rinopikisa reCitizens Coalition for Change vaNelson Chamisa vanoti havasi kuzomanikidzwa kuita sarudzo dzeutungamiri webato ravo vachiti pane vamwe vanhu vanogona kuzogumisira vapinda mubato mavo vachiita zvekusora nekuti riparare. Vanopikisana nepfungwa iyi vari kuti bato iri harikwanisi kukunda musarudzo pasina kugadzirisa nyaya iyi. Kuti tinzwe zvizere, tabata vachamisa.
VaZulu, musaterera kune anopikisana nesu. Makazombotanga rini kuti dynamos inopa mazano kugairenda? Kuti kana muda kuti tande zvakanaka gadzirisai uko. Tinoziva timu yedu, takarongeka. Vanhu vanoziva vatungamiri vavo. Asi tiri kuziva kuti machinda atinotamba nawo aya anoda kutanga ativerenga kuti vatakamira sei, kuti vagowana vaya vane chidikwa-dikwa kana chanoti chidoromita chenzara ichi, vanoteta nzara, vakandirwe mari kana masese kana mahwemisi sehoyo kuti vagoredzwa. Tinozviziva zvese nekuti chakatanga ndo chakachenjika. Hatingarambi tichidzokorora zvatakamboitwa. Tinotambwa chisemusemu
sei muchidaro.
Tikuti kuseri kwakoni taane different approach nedifferent strategy. Isu takarongeka, mukatarisa mawinhiro atakaita zvine mutsindo mabyelection pa143 maward elections akaitwa tine 87, pa28 maMP akaitwa takanorova 19. Izvozvo hazviitwi neboka risina kurongeka, hazviitwi nehurumende isina kumirira kuti ipinde. Tipei mukana muone. Izvozvi patinonovhoterwa muchaona kuti nyika patinongonoisumudza kuti sarudzwa neZimbabwe. Vanotanga kunakidza nyika kukanganwa kuti mari chai chaiyo inotanga kuwanikwa maATM uko, nekuti munoziva kuti mari inoteerera mutungamiri anenge aripo. Kana pane maguruvhani nematsotsi inotiza, pakaita munhu akarurama nemaoko asina namo inobva yawanikwa ichipinda muhomu yemunhu wese. Munhu wese anotanga kuva nemufaro. Rugare runofanira kutanga nguvamo, sununguko rwozara, guta ruzhinji yovamo. Vanhu voremekedzwa vodzokera panzvimbo. Tinotaura citizen at the center. Mugari ngave nesimba kuvatungamiriri. Mutungamiriri kama wakaringa nzira mombe yekuronzera, kwete kudambura munyatso wakatarisa mugaba wotoda kuteta nyama, asi musha wakatarisira kuda kumwa mukaka. Aiwa, toda kupanyisa mashoronga nekirimu.
Tichitarisawo vachamisa kuti kunyika dzekuchamhembe kwaAfrica kune vatungamiri vatsva vari kupinda. Takaona kuLesotho uko kwamakadaidzwa nekuZambia. Izvi zvingabatsira here kugadzirisa matambudziko akatarisana neZimbabwe pari zvino pamberi pesarudzo idzi?
Uno maAfrica tadzikamii, musadhaki tadzikamii, ndoda kutaurai pasi rose tadzikamii. Vanotiziva, vanotiremekedza, haiti nyore chisioneki muzuwedhe kuti kunoita vanenge vari muboka risiri muhurumende vachikokwa kuona kuti hurumende iri kuuya. Vanotarisa mbiro mbiro, vanoona kakuti apa kana kari kamhuru kachiri kukura ibhuru. Saka vanogara vaonawo kuti zvatinazvo zvatakatakura matiri ihurumende iri kuuya. Saka vanogara vada kudzidzana nesu. Handizvo zvimwe chete, kuna naGhana, kuna naZambia, kuna naMalawi, kuna naKenya, kuna naAngola, tanga tine vanhu vaitoenda ikoko vachinookerawo masarudzo vatingati maobservers iri accredited iko muSoto kwamataura. Inyaya yekuti tine udzamu neuremu nokuonekwa zvechokwadi, tine mazano atoda kupakurira Africa, atoda kupakurira SADC, nokuti hatingorizi vatungamiriri veZimbabwe chete. isusu kwatiri ku Freedom Movement, TPC. Tavao vatungamiriri veAfrica. Ndosaka muchiona tichiremekedzwa nokukokwa ikoko. Zvichatibatsira nokuti kazhinji zhinji munozviziya kuti hakuna unogona kupedza yake kana kuitonga arega. Unotodawo vamwe vanokubatsira kuyananisa mutongi gava mainzari.
Avo vanga vari mutungamiri webato rinopikisa Citizens Coalition for Change vaNelson Chamisa vari parunare muHarare. Dare ramajastriti muHarare nhasi ratadza kutura mutongo waro pachikumbiro chemumiriri wezengeza West vaJob Scala chekuti vatongwe vachibva kumba kwavo pamhosva yavari kupomerwa, izvo zvatsamwisa bato ravo reCitizens Coalition for Change. Frank Chikore anoti panyaya inotevera.
Mutongi wedare muzvare tafadzwa miti vati havasi kukwanisa kutora mutongo wavo nhasi sezvo vati vatambira zvinyorwa zvevachuchisi venyaya iyi nhasi mangwanani. Kunyange hazvo vachuchisi vakanga vavimbisa dare kuti vachange vapindura zvavakasvitswa nemagweta avaSkala paipera zuva remusi wechitatu. Nokudaro muzvare miti vati vari kuda nguva yekumbozeya zvinyorwa zvemagweta ehurumende panyaya iyi vasati vatora mutongo wavo nechipiri svondo rinouya. Rimwe remagweta avaSkala vaFred Masarirevhu vatenda kuti izvi ndizvo zvataurwa nemutongi.
Vati ivo vanongokwanisa kupa mutongo uyu musi wechipiri chesvondo rinouya.
Vatiwo vaSkala vakundikana kuuya kudare nhasi vachiti vakaneta zvikuru. Kunonoka kwaitwa nedare kutura mutongo uyu kwashorwa nemutauri webato reTCCC muzvare Fadzai Mahere, avo vati hurumende iri kutsvaga nzira dzekuramba ichirwadzisa vaSkala.
ZANU-PF iri kuedza kushandisa matare kuti imbunyikidze mamembers edu anosanganisa Honorable Job Sikala na Felix Biri. Takaona musuno kuti Honorable Job Sikala vakanyimwa bail inova ivo iyo kodzero inotarwa muconstitution kana kuti bumbiro remutemo. Tichiona zvakare kuti Felix Biri ari kunyimwawo bail zvakare. Chatukona isusu pazuva ranhasi nyaya ya Honorable Job Sikala yanga ichifanirwa kutongwa, asi vestate kana kuti vachuchisi vanonoka zvakare kuisa mapepa avo kumatare. Isusu tinokurudzira kuti mutemo ngautedzerwe sezvauri, vakurumidze kutongwa vachibva kumba.
Hatinawo kwanisa kubata mutauri weZANU-PF vaChristopher Mutsvangwa, asi mushandi mukuru anoona nezvekuburiswa kwemashoko mubato ravo vatafadzwa mugwadi vanotiwo nyaya dzekumatare hadzinei nebato ravo.
Mutemo wemuZimbabwe ndimaenzanise, kana wabatwa nemhosva no amount of blackmailing yavari kuzama kuita kuti tikati kuda Jobs Scala musungwa wezvematongerwo enyika, ZANU-PF ichati mubuditsei kana kuti vekumakotsi vachati mubuditsei. Zvinoitika kumakoti hazvinei nesu isu kumusangano weZANU-PF, hatiko kwazviri. Our courts are independent. Makotsi edu ndiwana maenzanisi.
Gurukota rezvemitemo vaZiyambi Ziyambi vaudzawo Studio 7 parunhare kuti hurumende haipindire mumafambisirwo anoitwa nyaya yematare. Mutongi apfuudzira nyaya iyi mberi nhasi ndiye zvakare mutongi ari kunzi navaSkala ageze maoko ake pakutongwa kweimwe mhosva yavari kupomerwa yekunzi vakakurudzira mhirizhonga zvitevera kupambwa nekuzopondwa kwakaitwa muzvare Ali. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Frank Chikowore.
Iko zvino tombotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Mumashoko kunyika yavo nezuro, mutungamiri wenyika yeUkraine vaVolodymyr Zelensky vakati Russia yakundikana kuti iodze moyo yevanhu venyika yavo, vachiti mauto enyika iyi ari kukwanisa kumira semusambangwena mumativi mana ose achirwisana neRussia. Vati nyika yavo iri kugadzirira kurwisa Russia zvakasimba mune mamwe matunhu ayakapamba. Hondo pakati peRussia neUkraine yapinda mumwedzi wechipfumbamwe. Vanhu vemuUkraine vasina magetsi kana mvura zviri kubhombwa neRussia. Russia inonziwo iri kuendesa mauto akawanda kunzvimbo dzinoti Kherson, Kyivria, Bakhmut nedzimwe. Mutungamiri wenyika yeHonduras, Amai Xiomara Castro, vanoti vadzika mutemo wechimbi-chimbi wakanangana nekurwisa vari kuita zvechigevenga vachipamba vanhu. Mapurisa audzwa kuti aone kuti adzika mitemo yekuchengetedza vanhu. Vaimbova mumwe vatedzeri vemutungamiri wenyika vaKembo Mohadi vari mudunhu reMashonaland West umo vari kuyambira masabhuku kuti vasatsigire mapato anopikisa kunyanya Residents Coalition for Change musarudzo dziri kuitwa gore rinouya. Nunurai Jena weStudio 7 anotipanya inotevera.
VaMohadi avo vakasiya basa rekuve mutevedzeri wemutungamiri wenyika mushure mekufumurwa kuti vaishandisa chinzvimbo chavo kuita zvepabonde nevakadzi vevanhu, vakapeta nzendo dzavo dzesvondo rose mudunhu reMashonaland West nezuro kusiya Kobvu kuKariba. Vanonzi vakayambira masabhuku kuti vasatsigire mapato anopikisa zvikuru sei bato reCCC ravakati haritonge nyika ino. Mumwe sabhuku akapinda musangano wekwazvimba pamurombedzi anoda kuzivikanwa savambizi anoti vakashamiswa nekuya kwavamuhadhi kwazvimba vachiti ndivo nhengo huru yekutanga yakavabvakachira kubva zvakabviswa vaimbo vemutungamiri wenyika Mushakabvu Robert Mugabe pachigaro muna 2017. Vambizi vanoti shoko ravamuhadhi rakanga riri rekuti ivo nevanhu vavo vavhotere bato reZANU-PF uye kuti vasatsigire bato reCCC.
Zvakabuda pachena kuti vamuhadhi vaitsvaga rutsigiro vamunangagwa neZANU-PF uye kuti tisabvumire bato reCCC munzvimbo dzedu.
Vambizi vanoti vamuhadhi vakavimbisa kuti hurumende ichavandudza upenyu hwavo nekuvapa mari dzekubatsirikana dziri mumadhora ekuAmerica.
Vakavimbisa kuchinja upenyu hwedu nekutirangarira nekutipa mari yemaallowances iri mumadhoras ekuAmerica.
Mumwe wesabhuku akapinda musangano wekuhurungwe pamagunde nechitatu asina kuda kuzivikanwa nezita sezvo achityira upenyu hwake. Anoti vamuhadhi vakavimbisa masabhuku kugadzirisa zvichemo zvavo zvose kusanganisira ravakati rekusapiwa ruremekedzo nemasachigaro ebato reZANU-PF munzvimbo dzavo. Sabhuku uyu anoti pekupedzisira panga pachibuda nyaya yekupa rutsigiro rwemavhoti pasarudzo yegore rinouya kuna vamunangagwa uye nekugara vakangwarira bato reCCC.
Nyaya yekumobhiraiza masabhuku aya kuti vapinde mune vanhu nyaya yemaerekedzo kuti hapana mumwe munhu anofanira kuvhotera maCCC.
Hatina kunzwa kuna vamuhadhi nezvenzendo dzavo sezvo vatori venhau vose vanga vasingabvumirwe pamusangano iyi. Asi mutauriri webato reZANU-PF vaChristopher Mutsvangwa vanoti hapana chakaipa kuti utungamiri hwebato husangane nevamiriri vevanhu vakasiyana-siyana. Asi pavakamboita misangano kumasvingo, vamuhadhi vakati vakaona kuti ZANU-PF haina rutsigiro kumasero nekudaro vakatora danho rekutsvaga rutsigiro kumasabhuku. Mugwaro rebato reZANU-PF kunhengo dzaro rinoti vamuhadhi vari kusangana neutungamiri hwemadistrict coordinating committees kana kuti DCC pamwe nemasabhuku nedonzo rekukudza musangano. Chimwe chiri kushamisa murwendo rwavamuhadhi ndechekuti vari kuziviswa kumasabhuku semutevedzeri wemutungamiri wenyika zvekuti munyori mukuru mubazi rezvematunhu mudunhu vaJosephat Jaji vakazivisa padande mutande reWhatsApp kuti vamuhadhi vachazeya nyaya dzine chekuita nerubatsiro rwezvekudya kana kuti drought release, nyaya dzepfumvudza pamwe nemigwagwa, mabasa anoitwa nevashandi vehurumende. Mutauri werimwe bato rinopikisa reMDCT vaWitness Dube vanoti kusangana kwevatungamiri vezvematongerwo enyika nemasabhuku hapana chakaipa, asi kana vave kuvatyoresa mitemo kuti vaite zvematongerwo enyika ivo vachifanirwa kuve vatungamiri vevanhu vese zvinenge zvisiri pamutemo.
Chekutanga hazvisi pamutemo. Chechipiri zvisii zvedhemokrasi kuti munhu wavice president hongu vakati vakamubvisa, but toziva kuti vanomupa chiremera chavice president ichocho. Saka kuti afambe akumanikidza matraditional leaders kuti vange vachitora aside pane zvematongerwo enyika zvinotivhiringidza, zvinotikanganidza.
Vanoongorora nyaya dzezvematongerwo enyika vari Joyce Ngwenya vanoti zviri kuitwa navamuhadhi kutotanga kubira sarudzo dzegore rinouya sezvo vari kumanikidza masabhuku kuti vave neruzivo pamavhotero achaita vanhu vavo.
Right.
vatungamiri vedzinza vepasichigare remasabhuku nemadzishe havafanirwe kunge vachitsigira kana kuita basa rinofambirana nezvemadongero enyika.
Vamuhadzi vanonzi vakatoshanyira matunhu makuru anoti Manicaland, Masvingo neMashonaland Central nedonzo rimwe chete. Bumbiro remutemo haribvumidze madzishe nemasabhuku kuita zvematongerwo enyika. Mutungamiri wedare remadzishe Chief Fortune Charumbira vakatomboendeswa kumatare nenyaya yekupindira munyaya dzematongerwo enyika. Ndakamirira Studio 7 muchinoi, ndini Nunurai Jena.
Munhau dzedu dzemitambo, chikwata chiri pamusha cheQatar chatarisana nekubuda mumakundano e2022 World Cup mushure mekurohwa 3-1 neSenegal nhasi kumakwikwi eFIFA World Cup. Michael Kariati anotipanyaya inotevera.
CheQatar icho chiri pamusha chatarisana nekubuda mumakundano aya mushure mekurohwa 3-1 nematerenga Lions eSenegal mumutambo wavo wechipiri weGroup A. Senegal yamirirawo mutambo wayo wekugumisira neEcuador kuti izive kuti inoenderera mberi here nemakundano aya. Kunyange Qatar ikakunda mumutambo wayo wekugumisira neNetherlands, inopedza ine mapoints matatu chete anove anokwanisa kuita mashoma kuti vabudirire mugungano iri. Kuti Qatar ibude makwikwi aya, Netherlands inofarira kukunda Ecuador kana kuita mangange. Vanotevera nhabvu vanoti kukundwa kwechikwata cheQatar kunoreva zvakawanda kusanganisira kudzikira kwemari inotengwa mbatya dzakafanana nedzinoshandiswa nechikwata chenyika cheQatar ichi. Mutsigiri wenhabvu vaPhilip Regede vanoti kubuda makwikwi kwechikwata cheQatar kunoderedza uwandu hwevanhu vemuQatar vachange vachiuya kumitambo iyi. Mukuru weZimbabwe National Soccer Supporters Association vaJoseph Mutau vanoti Materanga Lions eSenegal vachabudirira kubva mugungano iri mushure mekukunda kwavaita nhasi.
Ukatarisa Morocco ine Croatia, ine Belgium dzinozivikanwa zvikurusa pamutambo wenhabvu. Tikatarisa zvakaita Cameroon ine mugroupu rimwe chete neBrazil neSwitzerland. Tozotiwo Tunisia ine iri muchikwata neFrance neDenmark. Timu idzodzi dzadzina kumira zvakanaka. Ghana ine Portugal, ine Uruguay. Saka ndiri kuona dzimwe timu dzese dziri mumagrupu akaoma. Asi Senegal.
Asi kune mumwe mutsigiri wenhabvu vatina chekwaramba vanofunga kuti mureza weAfrica uri mumaoko eTunisia kwete weSenegal.
Haini bhiza randeitomhanya naro ndoTunisia chero kubvira pakutanga chero. Ndosvika kumagumo chaiwo kufainal. Ndeichitoriisira madhora iyayo.
Senegal iri kusangana neEcuador mumutambo wayo wekugumisira Qatar ichitambawo neNetherlands. Nyika dzemuAfrica dziri kuQatar dzinoti Senegal, Tunisia, Cameroon, Morocco neGhana. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Michael Kariati.
Pamutambo uri kutambwa iko zvino, Netherlands yakaita mangange 1-1 neEcuador kwatambwa maminutes makumi matanhatu nematatu 63 minutes. Vateereri muchirongwa chedu chelive talk chanhasi musakanganwi kuti tinenge tichizeya nyaya yemazuva gumi nematanhatu ekudzivirira mhirizhonga ine chekuita nekuti uri munhukadzi here kana kuti munhurume. Muchirongwa chedu chemagitare chesvondo rino tinokupai hurukuro nemuimbi wechidiki Lindsay Mildred Munyikwa anozikanwa neri magitare rekuti chamangura ngura. Regai tinzwe nhoroondo yeupenyu hwake yaaita naIvan Zininga weStudio 7.
nahurwa yandinayo unava yandinayo nyaya yandinayo teya mundo uzahi iyehehehe iyehehehe mkwazi komodo
ndaka tanga jema gitari jimugwerera 2014 and song yangu ya kutanga inonza kandi zembera song ya ndaka rekota pa rhythm rakagadzirwa na PTK na Levels na inzi chuslam rhythm
vamwe venyu vana bururu madzisawira vamashamwari nevabereki nevehukama vaiti kudii muchipinda mune zvemagitari
ya kwandinobva kwandinoberekwa nevehukama vanondisimbisa zvakanyanya ngati ndio akatanga kuita mafans angu ekutanga sekuti vanhu vasina kumbobvira vandidiscourage kuti siya zvemagitari asi vanzwa songu yangu yekutanga nemamwe masongo andaiva ndakuita vanhu vakaramba vachindisimbisa kuti aiwa kuzvaone chipo nai rambiwo chiimba
vanhu vari kuitambirawo sei music yenyu yamuri kurovai
tingati vanhu vari kutambira music yangu vakawandisa vanhu vakawanda vanofarira music yangu bcause music yangu haina zera haisitepi yemusic yekuti vakuru havateerere haina zera ende mafans angu akatowanda vanhu vechikuru nokuti ndine imwe type yemusic yandinoita ikati siyanei nevamwe although ndichimba dhanzo machallenges atinosangana nayo mumusic industry semafemale artist akatowandei sekuti hatina kumbobvira takaenzaniswa nevarume even pakaitwa kana posta chairinona rakazara nevarume pasina vakadzi sekuti tinotodawo kuita zvinoita varume ende tiri kutozviitawo but maturirwo atinoitwa ane kakudzikisirwa kakati nyanyei ende kune kamwe kakuabuse kanoitwa mafemale artist aka
vanoda kutenga music vanoda kukudaidzai kuzoimbirwawo hameno ikoko imi munobatika kupi
vanoda kundibata vanondibata kunumba idzi 0774-699-658 kana vachida kuuya kumasocial medias Facebook page yangu iti Lindsay Chamangurangura Instagram Lindsay Chamangurangura TikTok Lindsay Chamangurangura YouTube vanoda kusubscribe iti Lindsay Chamangurangura
kamunoda kubuda nako mudariro ndekapi kamunoti aka kanonditi pamoyo dyo timbokarova mbichana
ya riro rangida kubuda naro riro kuti zvipo zvinosiyana zvipo zvinosiyana siyana
akoti komoto kukurutuwe kusvika kwatiwe chamangurangura ndomirande kaine pausima kana kwandino kavanotozvisiva kuti wangu mwenje muri maunopira zvedambe kana kufungidzira kwandabva china mbevedue vasango neanoyera vedue kana ndisina kashambira imewo saka handineti ndasvika hamawe chipo chipo kana kwatinobva kana zvatinobva zvinosiyana siyana chipo chipo kana kwatinobva kana zvatinobva zvinosiyana siyana ndiro rimwe chete donzo rangu ndiro rimwe chete chinangwa changu ndicho chimwe chete sarudzo ndakaita kamwe chete basa rangu nderekufadza nje kune vaya vakasungikana vafare kana mwoyo yakadzamirwa inyevenuke changu kungova pakurira zvichere chipo chipo kana kwatinobva kana zvatinobva zvinosiyana siyana chipo
mange makateerera kuhurukuro yanga ichitwa naIvanza Zininga weStudio 7 nemumwe muimbi wechidiki ari kusimukira Lindsay Mildred Munyikwa anga achitaura ari parunare muHarare sezvo nguva yedu yapera regai timbotarisa musoro inawo zvakare Zimbabwe nhasi yabatana nedzimwe nyika mukucherechedza kutanga kwemazuva gumi nematanhatu ekudzivirira mhirizhonga ine chekuita nekuti uri munhukadzi here kana kuti munhurume mutungamiri webato rinopikisa reCitizens Coalition for Change vanelson chamisa vanoti havasi kuzomanikidzwa kusarudza utungamiri webato ravo vachiti rinogona kuzopindwa napongwe tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi anokuonekai nemufaro ndini wenyu Blessing Zulu ndiri muWashington DC ndokusiyai mina Gaina Saidi munhau dzeIsindebele
So kuisika tisenda baku VOA Ndebele. Amachono zihlobo, siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Kustudio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Siyabonga Blessing Zulu ngokusipha kulela indaba ngolimi lwesishona. Olamukela ngenjabulo ku Studio 7 ngolesihlanu mhla ka 25 kuLwezi 2022 ngugaino Gumede Saidi. Endabeni zethu namhla.
Ikho isihloko esithe saphiwa isimu yalonyaka. Unite defeatism to end violence against women and girls.
Namhla iZimbabwe imanyane lamanye amazwe omhlaba ukunanza ilanga le International Day for the Elimination of Violence Against Women, lona elisungula umkhankaso owe 16 days of activism against gender-based violence.
Kuzabangela ukuthi okuningi esikufunayo kukhuphuke kuntengo. Sizathola nje okuthize sokudula.
Bayalisola abeZCT yinyathelo likahulumende lokukhuphula umthelo owe value added tax lokuphendukisa umthelo owe import duty empahleni ezimqoka ezingena eZimbabwe ezifana lokudla zivela kwamanye amazwe. Kuliviki kuhlelo Woza Friday silomculi wengoma zomdumo wokholo uSibongi Nkosi Sibanda owazakala kwezomculo ngokuthi ngubongi. Zonke lezi indaba lezinye lizo zizwa kulumsakazo. Namhla iZimbabwe imanyane lamanye amazwe omhlaba ukunanza ilanga lokukhuthaza ukuqedwa kodubo lokuhlukunyezwa kwabesifazana ele International Day for the Elimination of Violence Against Women. Leli langa linanzwa ekuqaleni komkhankaso wokulimukisa uZulu ngohlupho lokuhlukumezana ezimulini owe 16 days of activism against gender-based violence. Kubika u-Anastasia Ndlovu.
Umkhankaso owe 16 days of activism against gender-based violence osungulwe ngokunanza ilanga ele International Day for the Elimination of Violence Against Women namhlanje uphela ngenyanga ezayo eKampalakazi mhla ka 10 ngelanga lokunanza amalungelo oluntu emhlabeni jikelele ele International Human Rights Day. Lonyaka ilanga leli linanzwa ngaphansi kwendikimba ethi Unite Activism to End Violence Against Women and Girls. IZimbabwe inanza leli langa loba nje ukuhlukuluzwa kwabesifazana lamantombazana kuhamba phambili emadolobheni lasemaphandleni inengi lisola umumo womnotho omimanzonzo ezombusazwe lenkolo eziphambana lokulondolozwa kwamalungelo oluntu. Ubulawayo usungule ukunanza umkhankaso owe 16 days of activism against gender-based violence ngomcimbi wabalingisi owenzelwe eNkulumane Hall besenza imidlalo yokulingisa ngokuhlukuluzwa kwabomama lamantombazana. UDokotela Godfrey Zwairo olwela amalungelo abesifazana labantwana uthi abezempila kahle bayamukela abantwana abaningi abadlwengulwayo bezokwelatshwa.
Nga ebuya siyase sibona ukuthi umntwana indaba ihambiswe esibhedlela khonapho kulamapolisa so that irekodwe. Nga ukuthi umntwana uyabe ebanjiwe siyase sithi ahambe ku clinical psychologist esibhedlela empilo wakhona.
Unkosikazi Deborah Mugasa weBulawayo Vendors and Traders Association uthi omama lamantombazana bangafukameli udlakela.
Njengathi thina njengabomama sizwa ubuhlungu kakhulu njalo siyaxwayisa omama ukuthi bengathuli izindaba ezinjalo. Sinanzelela njalo lokuthi inkolo ziyachiyana.
Abemidlalo yokulingisa bakobulawayo bananzeleli langa ngokulingisa ngemidlalo ehlukeneyo lokuhlabelela bethi kuqhakathekile ukumelana lodlakela emulini omunye wabakade besemcimbini wanamuhla ngumqondisi wenhlanganiso yemidlalo yokulingisa eVictory siyanqoba trust umnumzana Desire Moyo
ilanga lalamhlanje ngelomhlaba wonke inkulumane yindawo ekhona esemhlabeni
eZimbabwe kusukela ngomnyaka ka 2021 ngompandula kuze kube lonyaka ngoncwabakazi abafundi abedlula inkulungwane ezingamachumi amabili lambili 22,000 abemfundo yaphansi laphezulu bagcine bebanjwa ngamandla ukuchiya esikolo ngoba sebezibona bezithwele bengakuhlelanga njalo besesebancane ngiwobulawayo ngingu Anastasia Ndlovu
Inhlanganiso ye-Fathers Against Abuse iqhube ingxoxo enkundleni yokuxhumana e-Google Meet izolo kusihlwa lapho ingcwethi zamalungelo abantwana labenhlanganiso ezijiyeneyo ebezihlaziya udubo osolusabalele kweleZimbabwe lokukhuphuka kwenani labantwana abadlwengulwa ngabemuli begcina betholakala sebezithwele. Lokhu kungemva kokuphuma kwendaba zabantwana ababili abaleminyaka esitshiyangalonye abatholakala bezithwele. Omunye wabo ophuma esabelweni secholocho eningizimu yemandebeleni ubelethe umntwana oyinkazana kuyona le inyanga. Kuthi omunye olokhu ezithwele utholakale eBindura enzikini yesabelo seMashonaland. Sixoxe lonkosikazi Sinqobizitha Nyathi, umqondisi wenhlanganiso yeBetter Man, omunye walabo ababephatheke kulingxoxo.
Betterment Foundation yona yaqala ukuthi isebenze uma communities ngo 2018. Kodwa it had been a vision that had been bottled up for years before that. Lakho kuyikuthi after a realization yokuthi in community societies and world over there was a growing gap emntwaneni ongumfana. Ukuthi i-attention isuke yasesiba emntwaneni oyinkazana. Umfana wasangani uyakhohlakala. Ekukhohlakaleni komfana khona lokho instead of ukuthi i-emancipation the girl child, he let her eat peace, the progress. It remains to cover his conflict. They would tell me, I would say, Paraty, one male and female, Muntinese, little West Pazan. Then there was a routine, inshela, the emancipation of your Muntin woman, the woman that is a hometown in Kazan. I would let her and inshela, to play in the field konapo. So I mean, having worked with emancipation of umuntu ongumama, like the empowerment of women prior to the formation of the Betterment Foundation, that's when engananzelela khona ukuthi lapha in response yokuthi kuthiwa umuntu ongumama uhlukumezekile kaphathekanga ephathwa ngowesilisa ilamagebs ichiye umuntu wesilisa from the conversation.
Lapha uthi owesilisa kumele laye aphatheke kungxoxwe yona leyo yokuthi abantu abangomama babanjwa njani.
Kumele baphatheke ngokuthi kanti vele yena obamba umuntu ongumama ngubani. Anto nguye wesilisa okwayenza ukuthi umuntu ongumama acine ehlaba umkhosi ngoku-opreswa ngokuthi kanikwa amathuba alingana lawesilisa ngubani. Owesilisa ngoba yibo abahlala in the decision making corridor. Amandla ukuthi baqase imithetho kungananzelela ebantwini abayibo abayenza imithetho emazweni wonke nje jikelele abaningi bakhona abantu nasa sesithi sesifuna ukuthi izinto ziguquke esiphinde sesibachiya ngaphandle from conversation from the initiatives and the effort sesibafaka le eceleni kungani akusela into yakhona.
Unkosikazi Sinqobizitha Nyathi ngumqondisi wenhlanganiso yeBetterman esixoxelayo ekobulawayo. Isinqumo sesicelo sokuthi ummeli wezengeza West edalela eParliament umnumzana Job Skhala ahlawule imali yesibambiso ebail kasisethulwanga. Ukuthethwa kwalesi sicelo kudluliselwe phambili kuvikezayo ngolwesibili mhla ka 29 kuLwezi. UMavis Gamo sethulela lolu daba ngokugcweleyo.
Umantshi uTafadzwa Miti wedlulisele phambili ukwahlulelwa kwalesi sicelo sikamnumzana Job Sikhala esebail esithi uphuzile ukuthola impendulo zamagqwetha kahulumende Okhulumela umndeni wakosikhala njalo eligqetha umnumzana Freddy Masarirevu.
This was a bail application with respect to the charge of defeating or obstruction. The magistrate said
uMantshi uthe ngeke akwazi ukwethula isinqumo lamhla ngenxa yokuthi abachuchizi bafake impendulo isikhathi sesiphelile. Lezi mpendulo zifakwe izolo. Umthethwandaba wazibona lamhla lezo mpendulo, ngakho uthe ubungekho esimeni sokusinika isinqumo sebail kuleso sicelo.
UMasarirevu uchasisa njalo ngokuthi kungani engabanga khona usikhala emthethwandaba lamhla.
Honorable Skala himself did not attend court today. He was exhausted.
Umhlonitshwa usikhala yena akazange aye emthethwandaba lamhlanje. Ubediniwe, ubesiya emthethwandaba kusukela ngomvulo. Ukhathele kakhulu.
Umsekeli wesikhulumeli sebandla likasikhala ele-TCC, umnumzana Ostalos Gift Siziba, uthi baseselalo ithemba lokuba uzokhululwa lanxa besazimhlophe ukuthi abezana uPF basebenzisa umthetho ukumkhahlameza.
Noma ke silokuzu ngeza lokungasukiseki ngendlela ke abasebenza ngayo, kodwa silokuhlonipha ke amadala ngenxa yokubana ke balamandla abaphiwe ngumthetho welizwe esiwuhloniphayo. So kufanele ke siye phambili kakhulu silungise indaba yokubana uHonorable Job Sikala etholeke ukukhululeka kwakhe.
Ingcwethi kwezombusazwe umnumzana Jenesani Ntungagwa uthi osekusenzakala kulabo abalombono owehlukile lokahulumende kufana xathu lalokho kwakusenzakala ngesikhathi sombuso wabelungu.
Ngesikhathi seRhodesia kwakulomthetho wethiwa yi-Law and Order Maintenance Act. Wawubopha omgabe ama-nationalists labonkomo. Namhla sesithethe ilizwe sokulaminye imithetho njalo, yikho ukwenza kwebandla elibusayo lijwayele ukusebenzisa imithetho ukuthi labo abangazwisani labo bangayindawo.
Kodwa isiphathamandla seZANU-PF umnumzana Munashe Mututsa uthi umkhokheli wabo umongameli Emmerson Mnangagwa uhlezi ekhuthaza ukuchiyana lomkhuba odlakela.
Uyasikhuthaza ukuthi nxa sisebenza sisenze zombusazwe akube yibuciki bengqondo lobuciki bezinto esizithembisayo esibusebenzisa ebantwini ukuze abantu besithande njengebandla kulokuthi sisebenzise udlame lodlakela.
Usikhala ubhekane namacala okuphazamisa ukusebenza kuhle komthetho kulandela ukuthunjwa lokubulawa komunye wabasekeli ebandleni le-Citizens Coalition for Change, unkosikazi Mo Blessing Ali, yena ocatshangelwa ukuba wabulawa ngabezanu PF. Ngimele Studio 7 ngiseHarare, nginguMavis Gama.
Inhlanganiso yezisebenzi eyayiZCTU isola uhulumende ngokukhweza umthelo we-value added tax kanye lokuphendukisa umthelo we-import duty obhadaliswa umuntu ongena eZimbabwe lempahla emqoka efana lokudla ekuthengwe kwamanye amazwe. Umthelo we-duty law wesulwa nguhulumende kunyanga eziyisithupha ezedluleyo esithi wenzela ukuba impilo yabantu ibe ngcono ngoba babethwele nzima ngentengo ephezulu yempahla elizweni. Kodwa izolo umphathintambo wezemali umnumzana Mthuli Ncube uthe uhulumende usebuyisela umthelo lo ngoba intengo yezinto isizinzile. Wengeze wathi leli nyathelo lijonge njalo ukuthuthukisa amankampani eZimbabwe akade ethathelwa ibhizimusi ngabantu abathenga impahla ngaphandle kwelizwe. Umthelo we-VAT wona ukhwezwe usuka kuchumilane lengxenye ekhulwini waya kuchumilane hlanu ekhulwini. Sixoxele nobhala jikelele we-ZCTU umnumzana Jafet Moyo.
Kuzabangela ukuthi okuningi esikufunayo kukhuphuke kuntengo. Sizathola nje okuthize sokudula ngokuthi phela umthelo lo uzadlulisela kulabo abathengayo. Abamabhizimisi bazaqhubekela phambili besiyathenga ngaphandle kwelizwe bekuletha ke elizweni ke becharge ke umthelo nalowo obabebadalile ke emaborder. Ama-manufacturers ethu bengakaze kwaniseke ukumanufacture okuchiphileyo okuthize okunengi esikufunayo besi kuthola ngaphandle abantu abaningi kabala mali kade besizakala kakhulu ngentengo ebincwebeka ngokuthi bekutholakala ngaphandle kwamazwe kuza abanzima ke ekuphela umnyaka abantu bezama ke ukuthi bethabise imuli zabo bazahlangana lobunzima ngoba abakufunayo kuzaba ke kudula.
Ubaba uMthuli Ncube uthi intengo sezizinzile kanti injongo yakhe enkulu lapha ngeyokuthuthukisa amabhizimusi eZimbabwe.
Ukuphakamisa amabhizimisi eZimbabwe ikuthi umuntu akweze esingathi i-aggregate demand. Kufanele ufake imali ezikhwameni zabantu. Abantu kabakwanise ukuba le mali phela ukuthi bekwanise ukuthenga. Yikho umabhizimisi weZimbabwe ke ezathuthuka. Asiboni ke kuyicebo elihle lokuthi okufunakalayo kutholakale kudula. Asiyo ndlela ke yokupromota ke amabhizimisi aphakathi kwelizwe. Enxa izizalane ziza kwehluleka ke ukuthenga ke okwenziwayo phakathi kwelizwe kumbe ukumanufacturayo phakathi kwelizwe akusoze ke kukhuphule ke umnotho welizwe njalo soze kukhuphule amabhizinisi ngoba phela abafanele bekhuphule umnotho welizwe kumbe amabhizinisi ethu ngabantu abaphakathi kwelizwe kufanele bebe le power ke yokuthenga lokhu okuthengiswayo sibona ke ngani silo cebo elikhaliphileyo kumbe elihle elokudulisela abantu ukuze abamabhizimisi bethole imali yenengi.
Umnumzana Japheth Moyo unobhala jikelele wenhlanganiso yezisebenzi iZCTU.
ELeBosnia-Herzegovina laqhuba ukhetho ngomfumfu lonyaka. Waqhutshwa kahle ukukhankasela ukhetho lolu lokunye lungakenziwa. UChristian Schmidt owahlolisisa ukhetho lolu wethula impumela yalo kuhlangothi olubona ngezomvikela kunhlanganiso ye-United Nations eye-UN Security Council wathi ezinye inhlangothi zikahulumende zavimba ukuba amanye amabandla asebenzise imali ekuqhubeni ukhetho lolu njalo lokuba abanye abantu bengaphatheki kukhetho. USchmidt wangenela kudaba lolu esenzela ukuba ukhetho lolu luqhutshwe ngemfanelo. Kwakungasoze kuqhutshwe ukhetho lolu ngemfanelo engangenelanga kudaba lolu. UJeffrey De Laurentiis, umcebisi kahulumende weMelika kuhlangothi lwezemvikela olwe-Security Council uthi kuqakatheke kakhulu ukwenziwa nguSchmidt ngoba kumele inhlangothi zonke zikahulumende zikhululeke ukuze kuqhutshwe ukhetho olukhululekileyo. Uthi kumele zonke inhlangothi zikahulumende kwele Bosnia-Herzegovina zihlolisise udaba lolu olwavezwa njalo ngababehlolisisa ukhetho lolu abakunhlanganiso ezitshiyeneyo. Uphinde wathi bonke abantu abakhathazwe yimpumela yokhetho lolu kumele belandele indlela ezibekwe phansi yisisekelo sombuso welizwe ukuze konke okuhluphayo kulungiswe. Uthi kungavunyelwana okumayelana lempumela yokhetho lolu kumele kuhlalwe phansi kubunjwe uhulumende omutsha ukuze ilizwe leli libuswe nguZulu. Ugcizelele esithi lokhu kuza kwenza ukuba kube lengqubekela phambili ngoba abantu bayebesebezibusa. Elemelika lithi liyakusekela ukuba uSchmidt asebenzise okuthiwa ngama-bond powers ukwenzela ukuba kube lohulumende kwabantu kule Bosnia-Herzegovina. UDe Laurentiis uthi kwakuqakathekile kakhulu ukuba kusetshenziswe ama-bond powers ukuze kusebenze uhulumende njalo le-Federation Constitutional Court. Uthi elemelika lizaqhubekela phambili lilwela ukuzibusa kwabantu kwele Bosnia-Herzegovina ukuze kube lenhlalakahle lokudlelana kwabantu abatshiyeneyo. UDe Laurentiis uthi bazabambisana labantu ukuze kuqhutshwe ukhetho olukhululekileyo esikhathini esizayo kulungiswe ezombusazwe njalo kuguqulwe umnotho ukuze kube lenhlalakahle.
Lapho ke belilalele udaba oluveza imibono kahulumende wele Melika. Abalandeli.
Sekunjalo sokuyisikhathi semidlalo yeFIFA World Cup eQatar 2022. Lalela umsakazo weVOA Studio 7 uzwe konke okuphathelane lomncintiswano lo ngokugcweleyo. Siyabe sixoxa labadlali abachiyeneyo, abaqeqeshi labathakazelela umdlalo wenguqu emhlabeni wonke jikelele. Okugoqela abase Doha khona le kwele Qatar. Sizalethulela impumela yalemidlalo suku ngosuku. Lakho konke okwenzakalayo umncintiswano uze ufike emaphethelweni. Tiani indlebe kumsakazo we-VOA Studio 7. Lizwe izindaba zemidlalo ye-FIFA World Cup 2022 kusukela mhlaka 20 kuLwezi kuze kuyefika mhlaka 18 ngoMpalakazi. Asikholiseni imidlalo yenguqu FIFA World Cup 2022 eQatar. Sisonke.
Abalandeli bomdlalo wenguqu bahalalisela iqembu lakwele Senegal ngokunqoba elikwenze eQatar nge-3-1 emdlalweni wesibaya sika Group A kumncintisano wezizwe zomhlaba owe World Cup 2022 oqhutshelwa khona lekwele Qatar. Kubika uJoseph Njanji.
Impumelelo namhlanje icho ukuba iqembu leSenegal libe ngelakuqala kumaqembu amele izwekazi laseAfrika kumncintiswano weFIFA World Cup 2022 uthola imiklomelo emithathu. Umlandeli womdlalo wenguqu uStanislas Mbeke uthi impumelelo izakhuthaza kakhulu amanye amaqembu akule Afrika aphatheka kulomncintiswano.
Ukuthi ithemba likhona ukuthi iSenegal iwinile, ukuthi singafaka amanye amatimu eAfrika ivezwe, amatimu njengabo Ghana, amatimu lawo amanye adliweyo, ukuthi labo bephakamiseni amasokisi ukuthi bekwanisa ukuthi beyenze njengayo-ke iSenegal ukuthi bezame ukulwisa ukuthi labo befike kuma-final.
Umdlali weqembu leBosso 90 uzibuziso Mahlangu uthi impumela yomdlalo wanamhlanje imjabulise kakhulu njalo yinhle kakhulu kuzwekazi lase-Afrika jikelele.
Lapha thina as Africans sijabulile into yenziwe yiSenegal uthi iyenquba khona leQatar. Sokufake amanye ama-African countries kupitch ukuthi hhayi bayadlika njani somenze bephushe hadi. And the Senegal yenze kahle ungayenza ukuthi uphume stage African country futhi iphume group stage ngela 3 points or 4 points.
Omunye njalo umlandeli womdlalo wenguqu Donel Chiweshe uthi bese kuvele sekusethusa ukudlala kwamazwe aseAfrika kulomncintiswano wezizwe zomhlaba.
Yeah, I mean I think Senegal yenze kuhle kakhulu. I good result and futhi kuzenza amanye ama team aAfrica ukuthi iphakamise kakhulu ukuthi ichama nya ama team. Yeah, bese ngathi isiphise la abanye. Kuzokhanya ngathi thina abeAfrica bese feel leyo.
Iqembu leSenegal selimiklomelo emithathu ngemva kokunqoba kwalo namhlanje lohlezi endaweni yesithathu engalaneni yemiklomelo yesibaya sika Group A. Amanye amazwe awezwekazi laseAfrica aseKatar kulomncintiswano ngathi lona eleSenegal, Tunisia, Cameroon, Morocco, le Ghana. Amaqembu amabili azabe ehlezi endaweni eziphezulu kwengalane ekupheleni kwemidlalo ezibaya iwazadlulela kusigaba esilandelayo somncintiswano. Emidlalweni yesibaya sika Group B odlalwe namhla iqembu le-Iran linqobele Wales nge-2-0. Balutshwane abakade bekhangelele impumela njengoba iqembu leWales lilabadlali abaloduma abafana loGareth Bale kanye loAaron Ramsey, ikanti eleIran lona libhaxabulwe nge-6-2 ngele-England emdlalweni walo wokuqala. Iqembu leNgilandi lona elikhangelelwe ukulwisa okuzwayo ukuthola inkezo yeFIFA World Cup 2022 lidlala leqembu elimele iMelika namhlanje ntambama. Ngiyimele iStudio 7 ngoBulawayo, nginguJoseph Njanji.
Kuliviki kuhlelo Woza Friday silomculi wengoma zomdumo okholo uSibongi Nkosi Sibanda owazakala kwezomculo ngokuthi nguBongi, yena eculayo kobulawayo. Asizwene xoxa lomsakazi weStudio 7 uEzra Chisa Sibanda.
Intombazana esakhulayo njalo ikhuliswe ngabazali abakholwa kukholo lwesiKristu ezalelwa kobulawayo asizweni imbali yakhe.
Ngiphile eWaterford, ngafunda eWaterford Primary School, ngaya
attend St. Labangane High School for my A-level and O-level. I was born in 1999, 29 September.
Umatawu uthandezwe umculo semncane njalo esebenzisana labanye usecindezele amadlalade athize
ngilama albums angu 3 in my name lama singles angu 4 lapho ngicule khona lo Ronald Stone ubaba Mayendere owase eHarare Donesh labanye nje abacile balapha ngobulawayo abahlanganisela umafuthi ngumuntu okhule engathandi into ezokuhlabela kodwa umamami lo babo ethi maye buya ebusuku ephuzile angivukisa athi bizohlabela lo mama laye angiyiforce ukuthi ngicile ichurch so ngaqala ukuhlabela ngingugrade 1 ngayijoyina i-praise and worship echurch ngingugrade 5
ngiyobonga ukukhona bamthintayo ukuthi laye angene emculweni
Deborah lo Rebecca Malope ibabantu abangenza ngathanda imusic kakhulu ya ngasazocabanga ukuhlabela ngemva kokuthi nginginspirela abantu i-album yami yayenzwa eVelocity yayenzwa yokuqala yayenzwa nguJust Percy lo Face esibili yenzwa nguPMC and then esithathu lamanye amasingle kwenziwe ayenziwe eRock Up Studios nguNashby
ubongi ngaphandle kokucula wenza kuningi ekhuluma ngezinto ezibhathele lozulu ukuthi zingalungisiswa njani ekwenza emakhasini okuzilibazisa awe internet social media kulapho atholakala khona
ngitholakala on IG Instagram as ubongi Ndebele Princess on Twitter bongi bongi on Facebook sibongi Nkosi bongi Sibanda abafuna ukuhlanganela lami bangangithola on +263 713 654 704 the YouTube channel yetu okule TV show yetu kuthiwa Talkback with Boy ngangele magazine kuthiwa YouTube season magazine
besikwethiselo wasibonga Nkosi Sibanda ubongi kuhlaloza woza Friday impela sonto lithukela kini lonke igama lamu Ezra Jesus Sibanda
Ezra Chisa Sibanda lapho ubexoxa lo Sibonga Inkosi Sibanda owazakala kwezomculo ngokuthi ngubongi. Ku live talk namhla sikhangela ukusungulwa komkhankaso wokulimukisa uZulu ngodubo lokuhlukumezana ezimulini we 16 days of activism against gender based violence. Singakehlukani izihlobo sithi sikhangela ezinye izindaba ebezikhokhela Namhla iZimbabwe imanyane lamanye amazwe omhlaba kunanza ilanga ele International Day for the Elimination of Violence Against Women lona elisungula umkhankaso we 16 days of activism against gender-based violence bayalisola abezCT uyinyathelo likahulumende lokukhuphula umthelo owe value added tax lokuphendukisa umthelo owe import duty empahleni ezimqoka ezingena elizweni Kuliviki kuhlelo Woza Friday besilomculi wengoma zomdumo okholo uSibongi Nkosi Sibanda. Silugqiba ke lapha uhlelo lwethu olivalelisayo yimi uGaino Gumede Saidi.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa kuStudio 7
kusukela ngo-half past 7 kusiya ku-8 o'clock ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 p.m. kusvika na 7:30 p.m.
Apo tinokupai nhau muririmi rweShona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.